organization yet, maybe not NGO, non-for-profit organization, in the Pumulani, Minnesota African Women Against Violence. And I pastor me kuti ndokwandaka itangira ku Minnesota asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai pasi rose saka pa 16 days of activism tokurudzira madzimai vakambosangana nemhirizhonga kuti vaoneke vari kushare nyaya dzavo nemamwe madzimai vaone vari kuzvisimbisa vachitaurawo zvakaitwa kwavari nemabudiro avakaita uyezve tange tine zvimwe zvirongwa zvevana zvevana vechidiki mayouth kudzidzisa vana vedu vechidiki vakomana kuti vanobata seiwo vamwe vavo vechidiki madzimai kubvira vachiri vana tange zvakare kuhosama maconference nenyaya yeCOVID-19 hatisi kusangana zvedu pauzima asi tinenge tine zvirongwa zvatinoita online izvo tange tiri kushareya ndinowanikwa ini pafacebook asara rangu richinzi Comfort Dondo mukatarisa pafacebook munondiwana and munoona pane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika ipapo
chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano renyu iri
ndakawirwa nedambudziko iroriwo muwananaya ndanga ndiri kuno kuamerica ndakange ndakaroorwa nemuamerican asi zvakangoitikawo kuti semadzimai akawanda paunobata pamuviri pekutanga panowanzoitika kakushamisika kakukatika madya kanoitika pamunhurume kunyange makaroorana ndakatozodzidzawo ndikaona kuti vakadzi paunobata pamuviri ndo panonyanya kuwanda abuse nekuti munhu wemurume anenge ariwo mushoko yeno mwana wekutanga zvikasabatsirwa munhu akasavana vakasavana rubatsiro kubva kuna kumadzitete kana kushamwari anogona kupedzisira paitika mhirizhonga saka ini ndakasangana neyo mhirizhonga ndasangana nayo ndakava nekushungurudzwa kwakanyanya ndichisingirira mwana wangu asi pandaienda true dambudziko irori ndakasangana nemaorganizations akasiyana-siyana asi kuno kwandiri kugara kuno ariko asi akange asingamiti macultural needs angu semunhu wechikadzi akazvarirwa kuafrica mazhinji acho aicater for vachena vemunomu kana vatema vemuno saka ndo pandakabva ndaona kuti regai nditangewo bato rangu rinoita se rinobatsirawo madzimai ekwedu saka ndo matangiro atakaita kubvira 2015 up to now tisiri kungoshanda nemadzimai akazvarirwa kuafrica
tinoona zvakare makawanikwa muchinyora bhuku iri rinonzi chii uye rinobatsira sei madzimai ari kutarisana iwo nemhirizhonga makawanikwawo muchimbopinda mumhirizhonga here
ndakanyora bhuku rangu bhuku rinonzi Facing the Giants ndinotaura nemhirizhonga yandakasangana nayo asi handingotaure nezvemhirizhonga yandakasangana nayo ndinotanga kutarisawo kuti kubvira ndiri mwana mudiki mararamiro ataita ndakakura sei zvii zvimwe zvinhu zvakazondikonzeresa kuti ndipedzisire ndasvika mudambudziko rakadai saka ndotaura zvinhu zvinosanganisira trauma yatinoti childhood trauma zvimwe zvinhu zvinoitika makuriro edu zvimwe zvachona zvinoitwa nekuda kwetradition culture ndinozvibata izvozvo mubhuku rangu ndotarisawo pandanga ndari kuamerica kubatsirika kwandakazoita nezvimwe zvinhu zvandakaita kuti ndibude mune iroyo yanoti vicious cycle yeabuse saka ndinonyora nyaya dzeupenyu hwangu ndosanganisa nyaya dzemamwe madzimai andashanda nawo asi andonyaufarira panyaya rebhuku randakanyora iri ndechekuti rinopa matools rinopa zvinobatika zvinogona kubatsira madzimai tinera rinoti journal kumashure kwebhuku ndakarinyorera kuti ndibatsire madzimai kwete zvekuti kana zvekuti profit nokumeka mari aiwa ndinongoti madzimai akawanda kunyanya madzimai ekuzimbabwe vakwanise kuonawo bhuku irori vagobatsirikana semabatsirikano andakaita inini
vanenge vari kutarisana nemhirizhonga panguva ino apo pari kurangarirwa nyaya yemhirizhonga yegender based violence munovakurudzira kuti vaite sei uyezve munobatika kupi
ini ndinokurudzira madzimai kuti always reach out tsvaga munhu waunotaura naye waunotrusta ini ndakasununguka chaizvo vanokwanisa kundibata pafacebook tsvarangu it's Comfort Dondo mukatsvaga Comfort Dondo pafacebook munondiwana